Erenge Gwaro.
Nice seeing Sister Patricia Sarah all the way from South Africa. She's hiding behind there, but I managed to support her. God bless you, sister, and welcome.
Father, wana Sister Patricia Sarah from South Africa.
Welcome back home. Amen. Chapter 16 of the book of Matthew, I'll read from verse 1.
Matthew 16, verse 1.
The Pharisees also, with the Sadducees, came and, tempting, desired him that he would show them a sign from heaven.
The Pharisees never said you see, Vagawia Kuzum Yedza, Vaka Shuva Kwaar, Kuti Avarati the Jiratizo, Chino Vakudenga.
He answered and said unto them, when it is evening, you say it will be fair weather, for the sky is red.
Iaga Pindura Akati Kwavari, Pangua Zamadekanu, Munotaura Kuti. Kuchava nemamirire kunze kwakanaka nokuti denga rakatsvuka.
And in the morning it will be foul weather today, for the sky is red and lowry. O ye hypocrites, you can discern the face of the sky, but can you not discern the signs of the times?
Mangwanani zvemunoti nhasi kuchasviba nokuti denga rakatsvuka uye rakaderera. Munoziva kududzira zvinoonekwa zvedenga, asi hamugone kududzira zviratidzo zvenguva.
A wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed.
Rudzi rwakaipa rwoupombwe runotsvaga chiratidzo, asi haruchipuhwi chiratidzo. Asi chiratidzo chaJona ipapo akavasiya akabva.
May the Lord add blessing to the reading of his word. You may be seated.
Zvakumborero kuverengwa kweshoko rake tigare pasi.
Harnessing power to our advantage.
Kutora simba kuriisa pajoki kuti tigone kurishandisa isusu.
Amen. How many of you are busy harnessing the power to make sure it can be an advantage to you? If you don't know where the power is, you're going to let it go.
Amen.
And you can never benefit from anything. I had a little story some time ago.
How many
of you know red locusts?
Vangani venyu vanoziva mhashu tsvuku dziyaidzi.
Very few. How many of you know locusts?
Vangani vanotoziva kuti kune chinonzi mhashu.
All right. It's much better. And you know, sometimes it comes like a plague. They don't just come one. They come many of them.
And
how many of you have ever heard or seen that?
Vangani vakamboona kuuya kwemhashu kwakawanda.
Okay. People can eat it. And you can enjoy that. And birds can eat that too. But one day when these red locusts came up, some people collected a lot of it. And it was a meal for a long time. But some people saw these locusts and they said, look at them here, they've gone this side. Look at these ones, they've gone this side.
Asi vamwe vanhu vakatarisa mhashu dzimwedzo vaingoti honai dzatofamba dzikadai adzazonzi dzaenda dzakadai so.
And some birds will also look at this one and then look at these other ones, look at these other ones. It remains one place, and by the time they're all gone, it ate nothing.
Pane dzimwewo shiri dzinenge dzichingotarisa tarisa dzoona mhashu uko dzoona mhashu uko. Mhashu dzosvika pakuenda shiri isina kana chayadya yakangomira panzvimbo imwe.
But some bees will be so busy picking and swallowing, some bees picking and swallowing.
Asi dzimwe shiri dzinenge dzichitoshingaira dzichinhonga mhashu dzichidya.
So for some people it's just a story.
Nokudaro kune vamwe vanhu inenge ichingova nyaya.
But some people they'll say that year we ate.
Asi kune vamwe vanhu vanotogudza kuti gore riya remhashu takadya.
And we enjoyed.
Uye haiwa takaguta.
They took advantage of their presence.
Vakashandisa chiitiko chekuvapo kwemhashu kuti chivabatsire.
And they enjoyed that very much.
Ndokumba zvavabatsira zvakanyanya.
Some only could tell people about the direction they went.
Asi kune vamwe chavakangosara nacho yanga iri nyaya yekuti dzakainda dzakadai.
And what they ate on their way going away.
Uye kuti mhashu dzacho dzaidyei padzaienda.
Some people are very good observers.
Kune vamwe vanhu vakangongwarira pakubira nekuona zvekuitika.
Even when things are happening in church.
Kunyange zvinhu zvichiitika muchurch.
Some people singing, they can tell you that one sings bass, that one sings tenor, that one sings soprano, this one sings this.
Vaimbi vachitoimba muchurch. Kune vamwe vanongomira pakungoziva kuti uyo unoimba tenor, uyo bass, uyo soprano.
Some people they won't be watching all those things, they'll be enjoying and they'll be in the spirit.
Kune vamwe vasinei nokuti chaimbwa chii ivo vanongopinda mumweya voropafadzwa.
Amen. So we don't know where you stand.
Izvo hatizivi dirivi rakarerekera.
Amen. But we want to enjoy.
Chiripo tinoda kuropafadzwa.
When God comes in and when God is busy working among his children, we want to make sure we benefit from the presence of the Lord. After service, we'll be able to tell you what God has been doing.
Kana Mwari akauya pakati pedu achishanyira vana vake, tinoda kuropafadzwa nazvo nekuti kupera kweservice toda kumira nekupupura kuti taropafadzwa.
Amen. It's so wonderful.
Zvakatinakira.
And we want somebody to tell us what is happening around us.
Pave nemumwe munhu anotiudza chaizvo chaizvo zviri kuitika pane zvakatikomberedza.
I want to start by reading a quote from Watchman, What of the Night.
Ndoda kuverenga chinokorwa kubva mubhuku rakanzi Nharirire Inguva Yeusiku.
Amen. And I'm reading three paragraphs there, paragraph 37 to 39.
Tiverenga maparagraph matatu, paragraph 37 kusvika 39.
Amen.
Mukagona kutiisira koti yacho ku TV iri kumasure zvinotibatsira.
Okay. Yeah, you must do that for the translator. Okay. That's right. The translator must also read from there so that you won't have to check from here. Okay. That's why that thing is there. Amen. Yeah, that's fine. You know, the old cities.
Munoziva maguta akare.
All the cities had walls.
Maguta ese akare akanga aine masvingo akamakomberedza.
It was a war strategy.
Iwo waitova hurongwa hwokugadzirira kuya kwehondo.
Amen. Because if the city has no wall, the enemy will just walk in.
Nokuti kuri kuti guta harina rusvingo, muvengi aingofamba kupinda.
But the reason why there is a wall is something has got to block the enemy before he comes in.
Chikonzero pakaiswa rusvingo ndechekuti chiripo chinofanwa kudzivisa muvengi kana achinga akuuya.
But there was one very important feature on that wall.
Asi parusvingo rwesapa pakanga paine chimwe chikamu chorusvingo chakakosha.
And that structure was called a watchtower.
Pakanga paine nharirire yakanga iripo rusvingo.
Amen. So they had to look for a special man, not just any man who is in the city, but they had to look for a special man.
Paine pasingangotsvagwe munhu wese wese, painotsvagwa munhu akasanangurwa muguta.
Amen. Not a man necessarily who is able to fight, but and also maybe good looking physically.
Panga pasiri kutsvagwa munhu anganzi murwi anoonekwa kuti unorwa kana kuti munhu anoratidzika zvinoyevedza vanhu.
But he was supposed to be the best man in the city who could see better than everybody else.
Aifanwa kuva ari munhu mukati meguta aigona kuona zvakanaka kudarika mumwe munhu wese.
So if you were short-sighted, that job wasn't for you.
Nokudaro kana wanga uri munhu anongogona kuona zviri pedyo, basa rekuva murindiri ranga risiri rako.
But if you are long-sighted,
asi kana waigona kuona zviri kure kure,
and even see what is very close,
wapedza kuona zviri kure woona futi zviri pedyo,
that job was yours.
Basa iroro ranga riri rako.
So it was a man who was able to see.
Nokudaro paidiwa murume ainyatsogona kuona.
Amen. Because the whole issue was to warn the people that's in the city about impending danger.
Nekuti nyaya yanga iripo yanga iri kuti uripo waifamba kuva uchiyambira guta kuti kune hondo kana nhamo iri kuuya.
This man was supposed to be able to discern movements both in the skies and also on the earth.
Munhu uyo aifamba kugona kuona nekuongorora kufamba kwezvinhu panyika uye kudenga.
The movement of winds, the movement of trees and the different things, dust and everything, he was supposed to know, why is there dust there? Why are those trees moving in this direction? Why is this? Why is this? That man was supposed to be able to distinguish, was supposed to discern.
Aifanga kuona kufamba kwezvinhu zvakasiyana siyana uye kuti zvinorevei, kuona kufamba kwemiti, kunzwa kuvhuvhuta kwemhepo, kusumuka kweguruva, kuti guruva razosumukirei, muti wafambirei wakadaro, mhepo yavhuvhutirei yakadai.
Because when the enemy comes, he comes in different forms all the time.
Nokuti muvengi paanouya, anouya ari muzvimiro zvakasiyana siyana.
Sometimes he comes in the morning, sometimes he comes at night, sometimes during the day. So this man was supposed to know the directions where the enemy would approach the city.
Aigona kuuya mangwanani, aigona kuuya usiku, aigona kuuya masikati chaiwo, asi nharirei aifanwa kuziya kuti uku kufamba kwemuvengi uye anobva neukuku.
Amen. And the watchmen had different trumpets up in the tower.
Uye nharirei yakanga ine hwamanda yemitoo yakasiyana siyana mukati merusvingo rwake.
And the different soldiers would know that when the trumpet blows like this, it means the enemy is coming. We must get ready to fight.
Mauto aiziva kuti kana hwamanda ichinge yaridzwa nekaridzirwo aka, zvinoreva kuti kune muvengi ari kuuya, yanguva yekugadzirira hondo.
Amen. It wasn't a man who would just tell people wrong information.
Paive pasingadiwi munhu aiudza vanhu zvinhu zvisizvo.
That when a whirlwind is just coming, then he says, prepare for war. That's just a whirlwind, is going to disappear very soon.
Wekuti munhu akangoona chamupupuri chichizvifambirawo, oti gadzirirai hondo, icho chiri chamupupuri chiri kungoya chichipfuura.
Amen. He was a special man.
Anga ari munhu akasanangurwa.
Amen. So his trumpet that he would blow, the people in the city would know what that sound means.
Nokudaro hwamanda yake yairidza, vanhu vemuguta vaitozoziva kuti vuruzha rwemahwa mandai runorevei.
When Paul wrote this scripture about a trumpet giving an uncertain sound, he was taken from there.
Paulo paakanyora gwaro pamusoro pehwamanda ichiparuzha rusinganzwisisike, gwaro iro rakatorwa kubva panyaya iyi.
Amen. So he was supposed to know which trumpet to use and what time.
Aifanwa kuziva hwamanda yekuridza uye nguva yekuiridza.
And not only the natural things down on the earth, but he was supposed to look up into the skies.
Aiva sipo kwangoridza kuridzira zvinhu zvaiitika pasi panapa. Aifanwa kutarisawo muchadenga.
He was supposed to know how to interpret the zodiac.
Aifanwa kuziva kuti nyeredzi nokumira kwadzo dzinodudzirwa sei.
Amen. And seasons and the movements of all the different stars.
Uye kuti mwaka nekufamba kwemapoka enyeredzi akasiyana siyana zvinodudzirwa sei.
Amen. And the book of Isaiah speaks about the watchman.
Bhuku raIsaiah rinotaura pamusoro penharirire.
And the prophet says at night, if somebody in the city fails to sleep, or he's just tossing and turning, and he wants to know the time of the night it was, he will come close to the watchtower and ask the watchman, and say, "Watchman, what of the night?"
Hanzi nomuprofita kuri kuti mumwe munhu ashaya hope usiku aringopidiguka achishanyarika achida kuziva kuti inguvai, ainoswedera pedyo nesvingo odaidzira ipapo kuti naiwe nharirire dzinombova nguvaiwo dzeusiku.
And he will answer, "The night cometh, but the morning also."
Aibva apuwa minduro yokunzi usiku huchikuuya asi mangwanani anouyawo.
Amen. We believe in this night time also.
Nesu tiri kutenda kuti tiri munguva ino yeusiku.
In this nervous age,
muchizvarwa chino chine kuhuta huta kwakawanda,
where we don't have direction,
kwatisingazive kwekuenda,
spiritually speaking,
pamweya,
in this city of Laodicea,
tiri muguta rino reLaodicea,
God has sent to us,
Mwari vakatuma kwatiri,
a watchman.
Naririre.
Amen. So all we are asking the watchman this time is, "Watchman, what of the night?"
Chatirikobvunza murindi ndechekuti naiwe murindi inguva iko yeusiku.
Amen. He's the only one that is able to know the different watches of the night.
Ndiye oga ari kugona kuziva miganhu yenguva yakasiyana siyana yeusiku.
And he gave us a lot of these watches in detail in the rapture message.
Uye vakatipa miganhu yenguva iyi yakasiyana siyana mumaridzo yakanzi kubvutwa.
Amen. God gave us the best watchman of all the other watchmen that's been there on the earth.
Mwari vakatipa murindi akanakisisa kudarika vamwe varindi vese vakambovapo.
Amen. Because Moses was a watchman too. Is that right?
Nokuti Moses naye anga ari murindi.
But when Moses, remember, he was not there when the book of when he was talking about the Genesis issue.
Asi Moses anga asipo panotaurwa nawo ya Genesis.
By vision, God told him what was happening in Eden.
Asi kuburikidza nechiratidzo, Mwari akaudza Moses. Eden.
Amen. But Moses, when he looked into Eden,
as Moses Eden,
and he started off writing in the book of Genesis, he said, "In the beginning." That's how far Moses could see with his spiritual eye. He said, "In the beginning."
Ndomuganhu pakagumira kuona maziso aMoses emweya ndochikonzero akanyora kuti pakutanga.
Another watchman in the New Testament, John, he also looked into where Moses looked and he said, "In the beginning."
Imwe nharirire mutestamende itsva inonzi John yakatarisawo pakatarisa Mozisi
But when this one in this end time came, he also saw where Moses saw. He saw the beginning, but he saw beyond the beginning.
Amen.
He saw before the beginning. And he gave us a lot of detail about what happened before the beginning when God was writing the zodiac. And not only that, he told us what was in the mind of God. Amen. This man had a special sight, better than any other prophet that ever came. This is why he was able to tell us about a watchman. Because he himself was a watchman. Hallelujah! We are so glad to be so informed by a man who is a true watchman. Do you know when a watchman is giving you information of what he is seeing and what is he is hearing? It's like he's pulling you into the watchtower also. Though you are in your home, but you can see through his eyes. You are seeing what he is seeing, and you are hearing what he is hearing. No wonder why the prophet said that which was at the back part of the mind of God is now in the heart of the believer. Hallelujah. To make sure you know that what was in God was poured also into you. Isn't that wonderful? Amen. Then you are not just a human being, but you are more than a human being. Because you have got a part of God on the inside of you. Amen. Praise be the name of the Lord. And as I watch them set their dramas, and I thought, oh, we are standing way yonder on the tower, far above anything in this world. And we are watching two of the greatest things. The running out of time and the coming of the Lord. Amen. So that time must be swallowed into eternity. Is that true? Because time has got a beginning. And everything that has got a beginning must have an end. And the coming of the Lord, he is coming to end up the dispensations of this world. Starting something new. Amen. Soon time shall be no more.
manje manje kanguva kadiki kanotevera nguva ichazovipo.
There will be time normal.
Hapazovi nenguva.
And the coming of the Lord.
Kubva kwauya kuuya kwaShe.
Amen. And the Antichrist.
Iye Antichristu.
He has his subjects sitting there.
Ane vanhu vaari kutonga vakagarapo.
He has the communism, he has the different isms.
Ane communism uye ane ma ism zvitendwa zvakawanda.
He has churchism.
Ane churchism chitendwa chenguva kuya kuchurch.
He has Catholicism.
Ane chikatorike.
He has Protestantism.
Kune ava vanopikisana nechikatorike futi.
He has everything set to make a great show.
Anazvo zvinhu zvake zvese zvakatsvetwapo kuita zimutambo rake ziguru.
So I believe when the prophet is talking about churchism,
ndotenda kuti muprofita paanga ari kutaura pamusoro pekungova vanhu vezvechurch.
Your mind goes to denomination.
Pfungwa yako inogona kuva yamhanyira kumasangano.
That's too far.
Zvekumasangano zvanyanya kusara.
Right here.
Zvekungoya kuchurch zviri kungoitika muno.
Just being a church member.
Kungovawo nhengo yechurch.
Indifferent, unconcerned.
Hauna chinokubata, hauna chinokusundawo, unongova munhu akangodaro.
A don't care attitude.
Haunei nezviri kuitika.
Amen. Whatever you do is up to you, but I am myself. Finish.
Unongotaura kuti ini ndinozviitira zvandinoda uye ndakazvimirira.
So you are just happy with church. Finish.
Unongofara nekuuya kuchurch woguma ipapo.
Sit down, sing one or two songs, if at all you sing, and listen to the preacher preaching, and you've got information to tell people, you also go home.
Wouya wogara pasi woimba nzimbo irumbo rumwe kana nzimbo mbiri hunge watoimba woterera muparidza achiparidza waane tuzivo twekunoudza vanhu panze wakuenda kumba kwako.
And what you sing does not even touch you.
Zvauri kuimba zvacho futika hapana kana pazvinombokubata.
What is being preached does not even affect you.
Zviri kuparidzwa zvacho hapana pazvinokudena.
You want to tell people who was making the loudest noise and who was standing up and who was running around.
Chaunongoudza vanhu ndechekuti nguya uya anga achiita ruzha stereki uya azosumuka akadai uya azodai.
That's the information you have.
Ndo chete chaunobuda nacho.
But as for what the Lord was saying to you, zero.
Asi ukazonzi mwari vati kwauri hapana chako chaunoziva.
But I'm so glad that there is a Father in heaven who has his character set too for this great drama. When the Antichrist takes them into his diocese of everything,
kana Antichristu achivatora achipinda navo pakupera kwezvinhu zvose,
even to time,
kusvika pakupera kwenguva,
God is ready in his drama to lift his church into eternity, into the blissful realms of the eternal with God himself.
Mwari vanenge vamirawo nemutambo wavo wekusumudza kereke yavo kupinda nayo muziendana kuenda kupinda munharaunda dzakaropafadzwa dzine mufaro dzeziendana kuenda pamwe naMwari pachavo.
When these old vile bodies will be changed and made like unto his own glorious body.
Apa mitumbi yedu iyi yakasviba painosandurwa kuti ifanane nemutumbi wake wakabwinyiswa.
And this corruption shall take on immortality and in his likeness will stand forever.
Apa kuora uku pakunoteka kusafa kutomba tamira takafanana naye nokusingaperi.
Look, you who watch television,
imimi vanoona TV,
you who listen to the radio,
imimi vanoteerera radio,
you who read the newspapers,
imimi vanoverenga ma newspaper,
you who like to hear the news,
imimi vanoteerera nawo,
and you yonder what this is, And you wonder what this is. Listen to my voice. The morning cometh, and the night is coming also. The morning is coming for those who are ready for the morning. And night is coming for those who are not prepared for the morning. May God prepare our hearts today, for the morning shall break eternal.
And
as a poet said, his chosen ones shall gather to their home beyond the sky.
So kunyora kwemuimbi kuti vasanangurwa wake vachaunganidzwa kuenda kumusha kumsoro.
When the roar is called up yonder, I will be there.
Kana vatsvene vakuverengwa mazita achidaidzwa, ndinenge ndiripo.
Amen. All right. I think that's fine. We want to go further. Amen. We spoke on Sunday. Amen. How God has been shifting the way and development in the way of transport.
Amen.
And we saw justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. And that when God brings forth or breaks a seal or a message for the generation, the messenger of the age catches it and he preaches it to the people.
Mutumwa wechizvarwa ichocho anochibata omba achiparidzira kuvanhu.
Amen. And other people who are not preachers,
vamwe vanhu vasiri vaparidzi,
they also catch the same message in their own way.
Vanobata mharidzo imwe cheteyo asi vanoibata nenzira yavo.
Amen. And the prophet was showing us on the transport side.
Profita aiva achitiratidza kurutivi rwezvinhu zvekufambisa.
Amen. But you see, the industry also was changing in the same way.
Asi tinoonawo kuti budiriro yeindustry yaive ichisanduka nenzira imwe cheteyo.
In the time of justification and sanctification, do you see how the Bible was translated for everybody else to read?
Muri kuona here kuti munguva yekururamiswa Bhaibheri ndo parakadudzirwa rikadhindwa kuti munhu wese agone kuriverenga.
And the reason why it was translated and printed was because of the invention of the printing press.
Nyaya yakaita kuti Bhaibheri rigone kududzirwa, rigodhindwa, rigoverengwa nemunhu wese inyaya yekuti nguva iyoyo ndo nguva yakagadzirwa mishina yekudhinda mabhuku.
We can talk about agriculture.
Tinogona kutaura pamusoro pezvekurima.
And many different things.
Nezvimwe zvinhu zvakawanda.
Amen. But things were happening.
Asi zvinhu zvaiitika.
In their different realms.
Zvaiitika munharaunda yezvinhu zvakasiyana siyana.
We were concerned with our own realm. Finish.
Isusu taive takangodondana nenharaunda inei nesu.
But everybody else in their realms, things were happening.
Asi munhu nemunhu munzvimbo yake iyoyo zvinhu zvanga zvichiitika.
For the better.
Zvaifamba mukunaka zvichiita nani.
Amen. Then we realize that in this generation,
tocherechedza kuti muchizvarwa chino ichi,
in this ego age,
muchizvarwa chino ichi chechapungu,
amen, God brought about spaceship.
Mwari vakaunza chitundumusere musere.
Amen. Instead of horse and buggy and the motor car and the aeroplane,
pachinhambo chekufamba nengoro yemabhiza kana motikari kana kufamba nendege.
And the dressing is changed.
Uye kana kupfeka kwevanhu kwasanduka.
For the spaceship.
Vanhu vanopinda muchitutu musere musere uyu.
And the behavior of the man in the spaceship is different from the one who is in the car.
Kazvibatiro kemunhu ari muchitutu musere musere katosiyana nekazvibatiro kemunhu ari mumota.
If you are in the motor car, you must change gears and you must see everything around you.
Kana uri mumota car, ndiwo unenge uchitoona kwauri kuenda uye ndiwo uri kutochinja magia.
And the car does not see.
Uye mota haina kana chairi kuona.
Amen. So all these other ones, they've got drivers.
Izvi zvimwe zvinhu zvese zvekufambisa izvi zvine vatyairi.
But the spaceship has no driver in it.
Asi chitundumusere musere hachina mutyairi.
The driver is on the earth and the spaceship is in the orbit, is busy in the orbit.
Muchikairi wechitundumusere musere ari pano panyika asi icho chitundumusere musere chapakati uko kune mwedzi.
And the people inside there are just quiet. They're just doing completely nothing.
Vanhu varimo vakangonyarara vakatogumbata maoko hapana chavari kuita.
All they did was to volunteer to go up into the spaceship.
Chavakangoita kuzvipira kuti ini ndoda kupinda muchimutundumusere musere.
I believe you also volunteered.
Ndotenda kuti newe wakazvipirawo.
I take Jesus as my personal Savior.
Kuti ndiri kutora Jesu semuponesi wangu.
Amen. And after you make that decision,
sure mokunga waita sarudzo iyoyo,
you never washed yourself.
Hauna kuzvigeza iwe.
It's God who was preaching and he washed you.
Mwari ndo vakaparidza vakakugeza.
It doesn't matter how much you wanted to be baptized of the Holy Ghost. You could not do anything about it, but it is God who baptized you of the Holy Ghost.
Zvisinei kuti waidokwairira zvakaita sei kuti ubhabhatidzwe nemweya mutsvene. Wakausikagoni kuzvibhabhatidza, Mwari ndo vakatokubhabhatidza.
You are only predestinated to receive the Holy Ghost in this age.
Wakangofanotemerwa kuti ugamuchire mweya mutsvene muchizvarwa chino.
It's not for him that will it or him that run it.
Hazvizve uyo unoda kana zveuyo unomanya.
You see, you have nothing to do with this thing.
Hapana chako chakuti uite pazvino.
Volunteer to get into the spaceship.
Iwo zvipire chete kupinda muchimutundumusere.
And there's somebody in a house somewhere who is busy pressing buttons.
Pane kune imwe imba ari kutekenya mabhatani.
There's somebody in the heavenly realms who is busy looking at you and is pressing the buttons.
Aripo mumwe ari kumatenga uko akakutarisa uye achitungamirira nzira dzako.
Ariko kumusoro kudenga anondida.
He is there up in glory and I know he loves me.
If only you would know that there is somebody who loves you so much.
Ukangoziva chete kuti pane munhu anokuda zvakanyanya.
Until it is him that is moving you.
Kusvikira ava iye ari kufambisa nzira ari kukufambisa panzira dzako.
The great watchman.
Iye nharirire hombe.
He is watching over us.
There's
nothing we have done about it.
Hapana chatakaita pazviri.
You are justified.
Wakaruramiswa.
Justified.
Wakaruramiswa.
As though you never did it at all.
Kumira kuita kunge hauna kumbozviita.
But this is what he has done.
Asi ndozvakatiitira.
And this is also the generation.
Uye ndochizvarwa.
That the people have created some satellites.
Vanhu pavakasika zvinhu vakagadzira zvinhu zvinotora umboo zviri kumusoro kune mwedzi uku.
They shoot them up into the skies the same way they do the spaceship.
Zvinhu izvi zvinongoiendeswa kumusoro uko nenzira imwe chete inoitwa chitundumusere musere.
And they make them fly and hang up in the skies.
Zvinenge zvichifamba zviri muchadenga zvichibhururuka zviriko.
Amen. And they are busy taking pictures and videos and sending them here.
Zvinenge zvichitora mifananidzo, zvichitora mavideo, mifananidzo iyo ichitumirwa pasi panapa.
Amen. So the people of the met stations, they must know about the weather.
Nokudaro vanhu vaya vanomuna nezvemamiriro ekunze zvinovabatsira kuti vazive kuti mamiriro ekunze anenge akaita sei.
They just tap information from the satellites.
Vanongotora humbo hwavari kupuhwa nemasatellites.
Because the satellites can see better than them. They're only down here, but the satellites are way up there. They can see the whole earth.
Nekuti satellite iri kuona zviri nani kudarika munhu. Nekuti iyo iri pamusoro uko inoona nyika yose iri kwairiko.
They're not prophets.
Satellite has some prophet.
I mean, the people here, they're not prophets.
Vanhu vari pano havazi vaprofita.
We have got to ask God to tell us what is happening.
Isusu tinofanira kubvunza Mwari otiudza kuti chii chiri kuitika.
But for the people of the world, that's a different language.
Asi vanhu vemunyika
They need a satellite. So you see, there are certain things that's looking at you and you're moving around here. Is that right? If you want to know the map and what place exactly it is, you must go to Google Maps and they will show you the whole place. Is that right?
Paunenge uri uye kuti nharaunda yauri ndeipi unongoenda pa Google Maps yokuudza pawakamira.
Where is it getting the information from?
Ko Google Maps iri kumbozvitora kupi zvairi kukuudza?
Satellites.
Izviri kubva musatellite.
If you really want to know what is happening at our house right now, maybe there are a lot of people gathering there. You just go there. You can see a lot of people there. Is that true?
Kana unoda kuziva zviri kuitika kumba kwedu uku. Kuda kunoda vanhu vakawanda wanda variko. Iwo unongoenda pa zvinotarisa izvi kumbaona kuti kumba kwakamira sei.
Now, how many of you have been told or read about the cyclone that they have been talking about?
Vangani
that is coming to hit on the earth.
Vanzwa kana vaverenga pamusoro pezvemafashamu emvura.
And we've been told to be very careful. How do they know? Because the satellite is giving them pictures of the movement of the clouds. How many of you are seeing this one? Can you see it properly? Can you see it? Or you want to dim this light a little bit? Just this side. Because we want to show you what they are seeing. They are telling you because you don't know. But they've consulted the satellites and they can see the movements of the clouds. But are you seeing that very dense cloud that is passing from Madagascar and coming through Mozambique into Zimbabwe? Do you see that one?
Zigore iro ririkufamba richibva kuMadagascar richidarika neMozambique richizouya nepaZimbabwe.
That cloud is what they are calling the cyclone.
Zigore iro rero ndoririkunzi rinouya riye mafasha memvura.
So the cyclone has got smooth edges over this side, but the center part of the cyclone is, they call it the eye of the cyclone.
Zigore iri kairi rinenge riine kumativi uku zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka, asi pakati pegore iro riri ndopanonzi pane ziso remafashamu emvura.
So they will be able to tell the speed at which that cloud is going together with the wind.
Vanenge vachigona kutoona kuti gore iri riri kufamba richimhanya zvakadii uye bhepo iri kurisunda.
And when that cloud is going to arrive in our country, it's just determining the speed. Is that right? So the people way up north of the country, they're not worried about that because that cloud is not even affecting them. So, but them that's in the southern part, they've been told the cloud is passing over your head, so you're going to be in trouble. So, they don't have a watchman, but they've got a satellite. Amen. I wanted you to understand what they are looking at. Give us the light now.
Ndakangoda kuti munzwisise kuti chavari kumboona chiko. Munogona kutungidza nyi magetsi.
Amen. I believe that is fine.
Ndodaira kuti zvakati nakira.
Brother, sister,
amanzvadzi,
if science is like this,
kana science yasvika pakadai,
that they are able to tell you that there's a cloud and its thickness and how much water it has coming through your side.
Kuti kune gore riri kuuya rakasimba zvakaita sei, richanaya mvura yakawanda sei.
But are you also seeing that we are living in the time like the days of Noah. What did Brother Branham say?
Brother Branham
about the days of Noah. He says they shot things into the sky to check for rain.
Brother Branham, pane zvinhu zvavainge tumira kuchadenga uko kuti zviende kunoongorora kuti mvura ichauya here.
Testing for moisture up into the skies and they send news back to say, ah, forget about it. There's no moisture, there's no rain coming.
Zvichinzvera nzvera kuona kuti kumusoro kune mvura here uko. Zvodzosa zvodzoka zviine shoko rokuti ah hakuna chiriko kumusanoitsikana.
Are we in the same kind of a time?
Tapa nguva imwe chete here.
Yes. But the prophet said,
as in prophet anoti,
the signs of the days of Noah was greater than our day now.
Kufambira kana kubudirira kwe signs yemazuva anoa kwanga kuri mberi kudarika signs yatinayo nhasi.
But we as believers, we are way ahead of that.
Asi isu sevatendi tiri mberi kwe signs iyoyo.
Amen. If you really want to be alert, you are going to know what is happening and what is about to happen.
Kana uchida kunyatsova munhu akapengenuka zvechokwadi, unofanga kutoziya zvakuda kuzoitika uye zvichaitika.
Because what is happening now in the church, in the world, has been prophesied already.
Nekuti zviri kuitika nhasi munyika kana muchurch zvakatofano profitwa.
God has given us an eagle that went way high in time and he came back to tell us what is going to happen.
Mwari vakatipa chapungu chakainda mukati kati menguva kwakuburuka kuzotiudza zvichaitika.
He went beyond dimensions and he came back into our dimension and tell us what is going to happen.
Akaenda kuzvinhano zviri kuseruko kwakuzodzoka muchinhano chatiri kuzotiudza zvichaitika.
Is that true?
Chokwadi here.
Amen. So, when worldliness comes into the church,
kana nyika ikasenerera kupinda muchurch,
it's not just something that is starting from among us.
Hachingozi chinhu chiri kungotanga pakati pedu.
Think about the cloud of the cyclone, because it has been prophesied it's coming. So he saw it as a big cloud sweeping and hovering on the earth. So the church must be ready because there's a demon that is coming up.
Zvifunge nekafungiro kamwe cheteko kari kutaurwa nezvicyclone kuti igore raonekwa riri uko riri kuuya ndo zviri kuita nyika rinenge riri demon raonekwa riri kure richiuya.
Amen. Do you remember?
Unorangarira here
that in the days of Moses,
kuti mazuva a Moses,
he had two specific people that were fighting his message.
Kuti panga paine vanhu vaviri vakanyatsosanangurwa vairwisa maridzo yake.
Jannes and Jambres.
Jannes na Jambres.
You remember that?
Munozvirangarira kaizvo.
So, when God noticed that, one time he says, those that are on the side of Moses, come stand over here.
Mwari pakaona ndozviri kuitika. Vakati vari kurutivi rwa Moses, mirai apa.
Amen. And when they went over to stand on this other side,
pavakaenda vakanomira parutivi apa,
and this other one stood over on this side with Jannes and Jambres,
kune vamwe vakanomira kurutivi uku vakamira na Jannes na Jambres.
Do you know what God did?
Unoziva zvakaitwa na Mwari?
He simply opened up the earth.
Mwari vakangozarura nyika,
saving Moses and his group from burying people.
Vakaona kuti a Moses neboka rake tingazovapa basa rekuviga vanhu.
So the people got swallowed up into the earth that opened up and he closed it back.
Nyika yango zaruka, vanhu ndokumedzwa, nyika ndokuvharika.
Today,
nasi,
when you fight the message,
paunorwisa maridzo,
God does not have to come and open the earth again like he did.
Mwari haachaiti zviya zvekunozarura nyika zvaakamboita.
He doesn't have to do that.
Hapasina chikonzero chekuita
izvozvo. He will simply cover you with worldliness.
Mwari vanongokufukidza nenyika.
Your language begins to change.
Mutauro wako unotanga kuchinja.
Your dressing is changed.
Kapfekero kako kochinja.
The places you visit change.
Nzvimbo dzaunoshanyira dzochinja.
Why?
Nemhaka yei?
The power of the message that prevents you from doing that is gone.
Simba remharidzo raimbokudzivisa kuita izvozvo rinenge risipo.
Is that right? Yes, this is what happens. And most of the people in the message who begin to dress different or talk different and do things different and different hairstyles and so forth, it didn't just start from a certain sister who is enjoying life in the message. I'm going to tell you. It actually started with people that have gone away from the message. People that's fighting the message. Then they allow their women to do whatever they want. Is that right? Put extensions and do this, that, and the other, that, you know. It didn't start off with people that's living right. It started off with people that were away from the message. Is that true? And then after that, poor message believer. Who do things because sister so-and-so is doing it. That one becomes a culprit. But the one who is standing will not do that. Because remember, it's a spirit. It's not just fashion, but it's a spirit. Is that right? Brother Branham, he said, I'll go to one place and I'll preach against women bobbing their hair. He said, the next time I come, I see even more have cut off their hair. He says, what is happening?
He
says, there is a finger. Another finger. But it's pointing people to another, a different direction altogether. For you to know it's a spirit, I want you to listen to what I'm saying. It starts off on the hair side. And then just give it a few months. They no longer want to cut their fingers, fingernails. And the fingernails get to be slightly longer than normal.
Please
don't
bite off your fingernails whilst I'm still preaching.
I'm just showing what happened. And then later on, because it's a spirit, you want to polish those nails because they are longer. And they don't put red or yellow, they put
colorless.
But because they've got enough of that polish, they also remove their shoes and polish the toes
also.
And you see where the fingernails are ending. They put another one on the top pattern. Okay.
Panozo guman zara yake yakapuwa na Mwari.
But it doesn't also end there. It does not end there. They put more Vaseline on the lips than normal.
Vanozoisa Vaseline yakawanda.
And they change the kind of drink they want to drink. They now begin to drink raspberry and cream soda.
Vanobva vachinja chinwiwa chavanofarira kumwa vomwa raspberry yakati wandei kana cream soda.
So the people went ask, they said, no, I just said raspberry.
Kuti vanhu vanozobvunza komuromo kutsvuka ombe kuti aiwa ndakachinwa zvangu raspberry.
What is that?
Chinombova chiko?
It's a spirit.
Mweya.
Because there is no way you can cage a spirit.
Nokuti mweya haugoni kuisika muchizarira.
The spirit keeps going.
Mweya unoramba uchingoenda uchizviratidza.
You see that?
Unozviona.
So they'll be having clothes for church and clothes for work and clothes for Valentine.
Vanenge vaine hembe dzekuchurch, hembe dzekubasa nehembe dzekupfeka pa Valentine.
You see? Because it's a what?
Nekuti mweya.
So you cannot, you can never put a boundary on a spirit. You see that? Then later on, the eyes begin to have a shadow as though there's too much light.
Mbai mbaiga maziso anotanga kuisirwa kamwe ka kala pamusoro hanzi ndiko kuti ndinyatsoona zvakanaka.
These things are happening.
Zvinhu izvi zviri kutoitika.
Unfortunately, in the message.
Chinonzwisa tisi ndechekuti zviri kuitika mumaridzo inoyi.
Especially when they've got a bit more money.
Izvi zvinowanzovadambudziko kana mari ichinge yati wandei.
And they don't know what to do with the money.
Vanhu vasingachaziye zvekuita nemari.
So they can put extra eyelashes.
Tsiye dzinotanga kuisirwa dzimwe dzokuwedzera.
And they begin now to shape the eyebrows.
Tsiye dzepamusoro apa. Tunonyatsotanga kuchekererwa kuti tibude zvakanaka.
Sister, if you are guilty of what I'm talking about, it means you need the altar.
Hazvanzi kana uine mhosva panyaya ndiri kutaura apa, zvinoda kuti uwane kubatsirwa paaltar.
Because you just don't understand why a sister will take a razor blade. He's got God-given eyebrows. But they cut off the top part and they cut down the other part so that they can have one little line.
Nekuti nyaya yacho hainyatsonzwisisikika kuti hazvanzi vakapuwa tsiye dzavo dzakanaka naMwari. Vomba vati vevurei mbichana pamusoro, vevurei mbichana pazasi, vasara vaine kalaini katetetete ketsiye.
Zvamboita sei?
What's the point? Then what?
Because when you get closer, is he still the same one? What has happened? Is he sick?
Kana waswedera pedyo naega, ukanyatsomuringisa unoshaya ndiye uya here kuti mazuva ari kurwara.
Do they have eye problems?
Kuti ane dambudziko remaziso kana tsiye.
All those things are different now.
Nekuti zvinhu zvose izvozvoka zvasiyana.
It's a spirit.
Rangarira hama kuti mweya.
It comes. You can see it coming. And it is moving like this.
Unotouya. Unotouona uchiuya.
And very soon it will be right in the message church.
Hapasina nguva unotozviona zvatopinda muchechi yemaridzo.
Amen. And unfortunately, brothers don't see that.
Dambudziko ka nderekuti hama idzi hadzioni.
And even if you see, some of the sisters are so strong.
Kunyangwe kuri kuti hama yacho yaona dzimwe hazvanzi dzacho ka dzakakwasharara dzakatsindimara.
They are rulers of the house.
Vanototonga kumba uku.
Don't touch me.
Ndaa siyanai neni hama.
He says, but you see, we need to put money for this and for this. But he says, no, I want a nice dress. It's expensive, but I want it.
Kuti zvinonzi tuda, sister, dai tanga tasevha kamari, mari yechakati, nemari yakati, zvinonzi, ndiri kuda dress iroro. Kuti riri kudhura, hanzi nyangwe richidhura, ndorinonyatsondiitira.
Some are so strong until the brothers have to put their tails under the feet.
Vamwe vato vakatsindimara zvekuti hama dzinopeta muswe idzi.
For the sake of peace in the house.
Kungoitira kuti mumba muve norugare.
Lord help us.
Ishe vatibatsire.
Amen. Because some of the brothers are so weak, they say nothing.
Dzimwe hama ka hadzina kana musana zvekuti hadzitauri kana chinhu.
It's okay.
Ah, zvinei sister, zviri right.
It's all right. The moment he speaks,
angotaura chete.
Nobody sleeps in the house.
Hapana munhu anorara mumba imomo hapurarwe.
Remember you did this, remember you said this, remember.
Rangarirai makambodai mukataura ichi, mukaita ichi.
Nobody remembers like a sister.
Hakuna munhu anoziya nhoroondo sa sister vakomana.
The husband will never remember more than the brother, the sister.
Brother havana kana chimwe chavanorangarira.
Brother, sister, I'm very sorry.
Ah, mungoti regererawo.
It's not even on my notes. I don't know why I'm going in that direction. I've got my notes to read. Amen. But I just don't understand why I was going in all these directions. If you ever heard a preacher apologizing, this is what I'm doing. That was not my direction, please. But all I can say, the Lord took us into those directions. Amen. May the Lord help us. May we have men who can stand on the post of duty. And may we have women that can also stand as women in the home. Amen. Like Sarah of old, who was able to say, "My Lord." Not one that says, "I've got one Lord, but the Lord Jesus, not you."
Kwete sister anozokuti, "Ah, brother, Ishe wangu ini mumwe chete, Ishe Jesu Kristu, iwa hausi Ishe iwe."
Amen. Not brothers who want to take the position of Jesus Christ and become vicarious.
Kwete ama, zinoda kutora nzvimbo yatenzi Jesu Kristu, vakuda kutozviita ivo, vakagara pachigaro chatenzi Jesu Kristu.
And give orders.
Vachingorayira
chete. I don't want this.
Sister,
I don't want this.
This
is what I want. If it's not like this, get out of my house. Hey! Some brothers have got the audacity to tell a woman to get out of their house. Your house.
It's
your house, both of you.
Together with the children.
When has it become your own house? No, you can never say that. That's not message language. Get away from my house. Get away from my car. No. Then when you see things like that happening, you need the altar. You need to pray. Because the language is changing. Everything about you is changing. May God help us. Amen. We want the cloud of glory to move and we follow the cloud of
glory.
Amen. Not all these other clouds, they don't help us. Praise God. Let's stand upon our feet. Praise God. Is the Lord wonderful? Amen. May He help us. May He work in our lives. May we be able to discern the skies and know what the Lord to be prayed for. May he be able to let us know how to live for him. Amen. Praise be the name of the Lord. Amen. He is the potter, I'm the clay. Meaning he can build it up, and when he's through with using you in that direction, he can take you, break you up again and remold you. He knows how to mold a woman. He knows how to mold a man. Especially after you give your life to him. He knows how to take you, break you up, and remold you again. Isn't that our desire? We don't want to run our lives on our own. But we need him. Amen. Have been on way. Amen.